kuita gamba wenyika hakusi kuenda kuhondo. Vari kuhondo vaibikirwa, vari kuhondo vainzwa manzi vachiimbirwa. And vamutukudzi vakabatanidza nyika nekuimba. Zimbabwe iri pamasanctions vaipromota Zimbabwe kupfuura munhu wese pane nguva yekuti mapoliticians vanga vasina simba rekuteererwa. Asi through music vamutukudzi Zimbabwe yaizikanwa. He was a legend, an icon. Vakatorwa chimurenga chakaomesesa kuti varambe vakakwidza flag yeZimbabwe. And ndosaka vakazopiwa udoctor. Udoctor hausi udoctor inyanzvi pakuimba, inyanzvi pakubatanidza vanhu. And iyezve Zimbabwe nenguva yairi kuenda yekuti hatisi kuirana. Ndipo patinofanga tichibatana, tichifunga vamutukudzi. Ngatisete madifferences edu paside the politics. Tese tochema vamutukudzi takanyarara. Ndofunga ivo vari kuti vakomana batanai senyika. Havana munhu wavaisarudza, havana munhu wavaituka. Chao changa chiri kuimba chibatanidza vanhu.
Tsamba iyi mato nyora here yekuti vamutukudzi vaitwe gamba?
Ndanyora kune mutungamiri wenyika. Asi ndakutaura futi zvakare ndafonera mutungamiri wenyika ndiri kuDavos. Ndichivapa iyi nyaya iyi kuti vamutukudzi havasisipo. Vakabatikana chaizvo vakati mutukudzi ndomuziva kubva kukwekwe. And ndichatarisa tsamba yako, nyora tsamba nematambudziko ende svitsa mashoko aya kuna mai mutukudzi. Ndinovaziva kubva kukwekwe vachitanga music yavo. Saka munhu aizikanwa chero nacurrent president varipo izvino izvi. Saka Norton yarasikirwa. Kuna mai Desi mutukudzi nemhuri yavo vanasamanta nevane vazukuru nemhuri dzekwamutukudzi ekwana mai mutukudzi. Tine urombo chaizvo asi munhu watinoziva kuti tichacelebrata upenyu hwake zvakanyanya Notoni atarasikirwa kuNotoni. Inini parufu rwababa vangu vakauya, vakaimba, vakachema, vakaridza ngoma, vakatamba dzehwisiri dzese. Saka ndabatikana, I was more like a family member.
Muri kuti mhuri yeNotoni yarasikirwawo zvikuru ichichema nenyika. Mungatiudzewo mabasa mamwe avaibata here muNotoni?
Vaimbi vese vana mbeu vamunoona vese vava vakabva maoko mababa mutukudzi. Vane musical center yavo yavanayo yavanotora vana vese vanoda kurekodha vachiva ipa panonzi Pakare Paya. Pakare Paya vakaiseta up not only for himself, recording mamusicians ese emuZimbabwe. Vandataura vana mbeu nevakati wandei vakaenda sivana Dara Bob headmaster. Vamwe vanga vari ipapo vaishanda navamutukudzi pane nyaya dzakawanda. Panga pane hotera, panga pane facility yekuhaya. Ndipo patinoshandira tese pane pekudya. Saka munotoni momo vakaita nzvimbo yaichengeta nerera pakuimba dzosumudzwa. Ivo futi woti huyai muzoimbawo panapa vachirekodha. Munoziva chinhu chinonetsa muimbi wese kutsvaga munhu anokudzidzisa, munhu anokurekodhera music. Asi vaita izvozvo. So he was not jealous of any up and coming artist angaripo, but he groomed them to be where they are.